This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 21, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Studio 7 inopinda muurungwe West umo inonzwa nezvemhirizhonga iri kuitika mudunhu iri.
Sangano reEuropean Union rokurudzira hurumende yava Mugabe kuona kuti vaitaidza mara vawanikwa kwavari.
Chimoto chobvondoka mubato rezanu PF zvichitevera makakatanwa anonzi ari kuitika mudunhu reHarare East.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vamwe vagari vekuhurungwe West mudunhu remashonaland West vanoti vave kutyira upenyu hwavo sezvo mhirizhonga yadzika midzi mudunhu iri. Asi vamwe vagari ndo vanoti kunyange hazvo kuine mhirizhonga inotyisa, izvi hazvisi kuzovatadzisa kuvhotera munhu wavanoda musi wekuvhota. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vakarohwa zvakaipisisa nenhengo dzezanu PF mwedzi wapera pachikoro chepanyamunga Sabhuku Alec Munava vanoti kurohwa kwavakaitwa pamwe nevamwe vavo hakusi kuzovadzivisa kuvhotera munhu wavanoda.
Vari kutoti kurohwa kwavakatiita zvakatoita kuti vamuriswa vaone simba kunyanyisa kupfuura ranga ripo pakutanga. Bhikozi vanhu vazhinji varingoti maerekishoni anonoka tivhotera vamuriswa bhikozi vamuriswa havarove vanhu. Saka uye ari kuconcesta akatanga kurova vanhu vasati vava pachigaro. Saka isusu tinofanira kuvhoterawo munhu akali akatisunungukira kwatiri asingatirove sezvo takamboshanda nawo nguva yapera. Saka pane zvinotogona kuvasapota.
Vamunava vanoti vakapedza mazuva maviri vakahwanda mushure mekurohwa. Vanoti pari zvino vanhu vari kumanikidzwa kuenda kumusangano zuva nezuva zvokuti havachatoendi kuminda kunokohwa nekuda kwemisangano iyi.
Vakatouya vakaita musangano kuvhireji kwangu inini. Ini ndomusi wandasimuka nechiuya kukarwe. Varingoita pamavhillage village vakubatanidza tuma sabhuku wovhaita musangano tuma sabhuku wovhaita musangano tuma sabhuku wovhaita musangano.
VaWilson Makanyanyire veMDCT avo vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2013 vakakundwa navatemba muliswa vanoti vamuliswa vane mukana wekukunda musarudzo yebyelection muhurungwe West nekuti vanhu mudunhu iri havana kumbobvira vada bato rezanu PF nemwoyo wavo sezvo iri nzvimbo yakarwirwa nezipra munguva yehondo yerusununguko.
Ini zvandinoziva ndezvokuti kubvira nokubvira tichikura mazaba edu vaitiudza kuti ZANU PF haina kubvira irwira hondo kunzvimbo yehurungwe West kwaari masoja eizipura nyange mazibaba edu anga vari zipura. So havazi vanhu vakabvira vada ZANU PF pakutanga zvakarecherechedzai kuti tiri pedyo nemola, tiri pedyo nevanhu vakanegleswa nezanu PF.
Vamakanyaire vanoti vamuliswa havasi kukundiswa nevatsigiri veMDCT asi nevanhu vose vemuhurungwe West vasingadi mhirizhonga, vasingadi vanhu vanoshungurudza vamwe uye vanhu vanovenga hunhu hwekusaremekedza vamwe vanhu sezvinoita ZANU PF.
Kana taenda kunovhota hatisi kuvhota tichiti MDC kana kuti tinyatse ZANU, tichida kunyatsisa hunhu weZANU PF usingaiti, hunhu weZANU PF unodzvinyirira vanhu, hunhu weZANU PF unorepa, hunhu weZANU PF unotukirira mazaba edu, hunhu weZANU PF unotukirira masabhuku edu, hunhu weZANU PF unodhonzera masabhuku mazimambo edu kupolitics. Ndo hunhu watira kunyatsisa bedzi.
VaSeverino Chambati veMDC Renewal Team vaimbove mumiriri wehurungwe West muparamende vanoti mhirizhonga iri kuitika ndiyo ichaita kuti vamuliswa vavhoterwe nevanhu vakawanda sezvo vanhu vasingade mhirizhonga. VaChambati vanoti vanhu vakawanda vari kuziva kuti bato rezanu PF riri kuita mhirizhonga.
Mhirizhonga yavari kuita iri kuitwa nezanu PF ndo yakatoshata, ndo yakapa even last time 2008 kuti ndihwine because vairova vanhu vachiuraya vanhu They even killed my brother Milton Chambati, Mutu 008. Doja kaita kutindu wine my election iwayo. Now, come by election ine ya iripoi, warukuru wa masabu, pakao ya VP Mpoko, Panyamunga secondary vakarova a school teacher.
Vamoliswa vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo mwedzi unotevera zvisinene mirizhonga iri kuitika nekuti vane chinobatika chavakaitira vanhu vekuhurungwe West uyezve vanhu vaneta nekupiwa vamiririri muparamende. Asi nhengo yevechidiki muzanu PF vaPatrick Goredema iyo iri kubatsira nhengo yezanu PF musarudzo vaKeith Guja kutsvaka rutsigiro vanoti zanu PF inokunda musarudzo sezvo bato ravo rine zvido zvevanhu pamberi pamwe nebudiriro.
Zanu PF inohwina kuhurungwe West nokuti ipati ine zvido zvevanhu pamberi uye ine budiriro.
Mirishonga iri kuitika kuhuringo yakakonzera kuti masangano akazvimirira amanikidze Zimbabwe Human Rights Commission kuenda kuhuringo West masvondo maviri apera. Asi sachigaro wekomisheni iyi vaElasto Mugwadi vanoti gwaro reongororo yavo richabuda svondo rino. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe neanoona nezvesarudzo anoti kuhurungwe West kwaberekera ingwe zvichitevera mashoko egurukota rezvematunhu vaIgnestius Chombo avo vakaudza vanhu vemudunhu iri kuti havadi kunzwa mudunhu iri mune munhu anotsigira vamuliswa. Vachombo vakabatwa pavhidhiyo ine Studio 7 vachitaura mashoko anoita kuti vanhu vaite zvemhirizhonga izvo zvinotyora mitemo yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro tichiri muhurungu weWest makare vakadzingwa sachigaro weZanu PF kumashonaland West vatemba muliswa vashora zvikuru kunyarara kuri kuita vakadzingwa semuteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru pazvinhu zviri kuitika kuvanhu vaivatsigira apo vaifurufushwa muZanu PF. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vamuliswa vashora amai Mujuru nekuramba vakanyarara vatsigiri vavo vachifurufushwa muZanu PF, vachiti amai Mujuru vaifanira kushandisa rutsigiro rwavaiva narwo muZanu PF kuti vatore matomhu kubva kumutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Vanhu vakawanda vakaluza zvigaro vachinzi vanotsigira amai Mujuru. Ini mumwe wacho, ndini first chairman, provincial chairman akabviswa pasina zvandaita. Kasi ndakambogara mumushina sekuru wangu vamutasa ngati nai sekuru maigara mudairo. Pandakabviswa pasina zvandakanganisa, pane akambotaura here kuti komuri kumubvisire chii? Ende vakawanda vakazobviswa. Ndikatovaseka kuti imiwo futi magara apa mabviswa. Muri kuti zvanga zvisiri fair. Saka zvedu vekutanga ndizvo zvanga zviri fair here? Ko makadini kuzvimisa ipapo? So leadership is about kumirira vanhu. Leadership hadi leadership yemubhawa yongotaura kuti uyu ndewatinoda, uyu ndewatinoda, uyu ndewatinoda. Kana vanhu vachikuda unofoswa nevanhu noti iwe. Because leadership futi needs you to follow people, not to follow yourself. And ukaenda pa ground munhu anenge ane support yakati kuti munyika munomu. Kuti pane zvavachaita nesupport iyoyo here? Kuti vachaterera vanhu zvazvimwe izvo. Isusu vechidiki tikuona kuti nyika iri kuda change, kuda vechidiki vapinde. Saka tikutangawo zvatikutangawo.
Hatina kukwanisa kutaura namai Mujuru sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi vari kutaura vakamirira vari kutsigira amai Mujuru vari kugare gumbo avo vakadzingawo zvakare muZanu PF. Vati amai Mujuru vakaedza pose pavanogona napo, asi pane vasina kuteerera muZanu PF. Kunyange hazvo vachiti vamuliswa, vane kodzero dzekuva nemuonero wavo.
Vamuliswa vane right yokutaura zvavanoita like anybody else. But isu tinoziva amai Mujuru, takasara namai Mujuru. Tinoziva kuti vane zvinanga zvavo zvakasimba. Saka hatikomenti izvinotaurwa navanhu vedza vari mukati kana vari kunze, hatitauri nazvo. Isu tinoita stick to programu yedu. Tine programu yakakura kuti tibatsire mhuri yeZimbabwe.
Vamliswa, vatiwo gurukota rinoona nezvemvura, vasevhi akasukuwere, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, vaJonathan Moyo, pamwe negurukota rinoona nezvematunhu, vaIgnatius Chombo, vanhu vari kugadzirira kuda kutora matomo kubva kuna vamugabe kana vachinge vazobva pachigaro.
Iwo vana Jonathan nakasukurana Chombo takangofanana nekuti tese kuhonda hatina kuenda. Tiri mabeneficiaries evanhu vakaenda kuhondo. Saka kune vakawanda vechidiki vasingade vamoyo. Vasingadi kasukwere, vasingadi chombo. Nemabasa avo, ndafara kuti vakasukwere nhasi vazobuda pachena kuti hongu, vanhu vanoba, hurumende nevanhu vanoba. Zvandaitaura, saka vakutaurirana chokwadi. Saka ndiani nyika ingadi here vatungamiri vanoba, vasingabude pachena. Munoza organization inonzi GAUS yayo. Ndinoikudza nekuti mamembers avo vari kubuda pachena. Ave undercover ndo vatori dangerous. Dewa kabuda hopa chena.
Atina ukwanisa kunzwa kubva kuna vakasukuwere, vamoyo, pamwe navachombo, kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vamoyo, vakaudza BBC mazuva mashoma adarika, kuti hazvizi pachena kuti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, vaEmerson Mnangagwa, ndivo vachatora matomu kubva kuna vamugabe, sezvo vachifanira kuvhoterwa neveruzhinji rweZimbabwe, vachiti vamunangagwa navapelekezela mupoko, vanhu vakaita zvekudomwa navamugabe kuti vavabatsire basa. Zvichakadai, vamuliswa vati kuHurungwe West kwaberekera ingwe, sezvo vachiti kwave nemasoja ari kushungurudza vanhu pamberi pesarudzo dzeby-election dzichaitwa musi wa10 Chikumi mudunhu iri. Vatiwo vari mubishi rekuda kukwidza kumatare nyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu neZANU-PF kuHurungwe West, vachiti ZANU-PF inofanirwa kurambidzwa kukwikwidza musarudzo idzi nepamusana penyaya yemhirizhonga. Zvichakadai, vamuliswa varumbidza masangano anoshanda akazvimirira akaita seZimbabwe Peace Project, Election Resource Center, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe ayo ari kushanda muHurungwe West achikurudzira runyararo pamwe nekuti sarudzo dzifambiswe mune zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Dare reparamende reEuropean Union nhasi rakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti itsvage nekuwana murwiri wekodzero dzevanhu vaItaidzamara avakapambwa kumba kwavo kuGlenview muna kurume. Nhengo dzedare reparamende dzeEU dzati dziri kushora zvikuru kupambwa kwavadzamara uye dzakurudzira hurumende kuti itevedzere mutongo wedare repamusoro wekuti matanho ose atorwe kuwana kuna vadzamara. Dare iri ratiwo riri kushishikana nemashoko ari kubva kune vanorwira kodzero dzevanhu munyika kuti munyika maberekera ingwe sezvo nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika uye kutyorwa kwekodzero dzevanhu dzave kudzika midzi zvakare. Kuratidza kuti ukama hweZimbabwe neEU hwave kuda kushata nenyaya iyi, dare iri rati riri kushushikana kuti sei pachibvumirano chekudyidzana kwehurumende neEU pasina kuiswa chisungo chine chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. EU yakatanga kudyidzana neZimbabwe gore rapera mushure memakore anopfuura gumi pasina kuwirirana. Gweta ravadzamara vachauswa ramba avanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti hapana chiri kuitwa nemapurisa mukutsvaga vadzamara chinobatika.
Tiri kuzama asi hapana chati chabuda. Mapurisa havana zvavati vatipawo. Tiri kuratidza matanho avari kutora kuti tiwane mukomana. Ripoti yavo yaifanira kunge vakatofaira svondo yakapera nanhasi hatisati taiwana.
Mashoko aya atsimirwawo nemunin'ina wavadzamara vari mutauriri wemhuri vaPaterson Dzamara avanoti semhuri vari kushushikana zvakanyanya nezvakaitika.
Hatisi nyanya kufara nekabatiro kwavanoita nyaya iyi nezvayo yekuti kumutarisiri kuti vangadai vari kuita zvizhinji pane zvavari kuita pano.
Tabvunza vadzamara kuti ichokwadi here kuti vane urongwa hwekutsvaga matikitivha akazvimirira mukutsvaga mukoma wavo.
Tinenge tichisiyiwa tiri panhume, so nekudaro tine tarisiro yekuti tinokwanisa kutora danho iroro mukuongorora nemukutsvagiridza mumwe wedu.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvemukati menyika vaZiyambi Ziyambi vanoti mapurisa ari kutsvaga vadzamara asi umbowo ndipo pasina.
Zvaibvira kuti mapurisa vanenge varipo panopariwa mhosva pega pega zvaisanetsa vaibva vangosunga mupari wemhosva. woenda naye kumataredzi mosha. Takatarisa nyaya itai, vakaona havasi kupa nyaya yachona zvinoita kuti mapurisa asvike kuti vakwanise kuziva kuti ari pakati. Uye vane information yachona kana kuti vangangodaro vachiziva, vari kukurudzirwa nemapurisa kuti vaende vanoudza mapurisa kuti zvakafamba mukuti mukuti mukuti.
Mutungamiri webato rinopikisa RMDC Vamogen Tsvangirai vanoti mapurisa ane maoko akasviba panyaya iyi.
Hapana zvavari kuita, hapana chavati vatiudza kuti vari kuite basa. Ndirongochema kuti hatizi kuti ari ku, but ibasa rehurumende ka kubeka shuwa kuti munhu anonzi ashaiko awanikwa. Ndakambotaura paya ndikati uyu akatorwa nemapurisa because KCM akatorwa akasungwa KCM. Hapana munhu ane law, ane legal basis yekuti kana munhu asungwa nekechemu angabvunza kuti akaenda kunani. Even mwana mudikana ziva kuti vanhu vanofamba nekechemu mapurisa. Saka ndo vanofanira kutaura kuti ari ku so tichiramba tichiita zvatiri kuita kuti chii zvinhu zvake nyaya dzamara ipere.
Mashoko avatsvangirai atsinirwawo nemumwe mukuru wesangano reCenter for Global Development muno muWashington DC vaTodd Moss, avo vanoti EU yakakurumidza kumedza kutsenga ichada panyaya yekudyidzana neZimbabwe. Vati EU ingadai yakaona kuti Zimbabwe yarimekedza kodzero dzevanhu isati yatanga kuipa mari yebudiriro. Hurumende yeAmerica nedzimwe nyika dzekumawirira nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti ari kushushika nawo nenyaya yekutsakatika kwavadzamara.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weBurundi vaPierre Ngurunziza vakaudza vanhu vemunyika mavo kuti sarudzo dzemunyika mavo dzichaitwa murunyararo. Vakasimbisa kuti mhirizhonga iri kuitika muBujumbura haimiriri zvido zveveruzhinji kunyange hazvo iri kuramba ichienderera mberi. VaNgurunziza vakataura neZuro Manheru paterevhizheni apo vakati sarudzo dzeparamende dzichanonotswa nemazuva mashoma kuitira kuti dziitwe nemusi wa5 Chikumi.
Qatar iyo iri kuitirwa mitambo yenhabvu ye2022 World Soccer Cup yakundikana kutsanangudza upenyu hwevashandi vanobva kunze kwenyika iyi sekutaura kweAmnesty International nasi. Qatar yainge yavimbisa gore rapera kuti ichagadzirisa kodzero dzevashandi vanobva kune dzimwe nyika pamwe nekuvandudza mitemo inorambidza vashandi ava kubuda munyika iyi. Mugwaro rayo raburitswa nasi, Amnesty International inoti Qatar iri kunonoka kuvandudza maitiro ayo uye pane zvishoma zvasanduka pavanhu vanobva kunze kweQatar vanosvika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru vari kushanda munyika iyi.
Kusawirirana mubato reZANU PF kunonzi kwadzika segejo zvichitevera mashoko emunyori wezvekurongwa kwemabasa ezvematongerwo enyika vaSevia Kasukuwere kune vamwe vakuru vakuru mubato iri vavasina kudoma nemazita. Vachitaura kumabvukutafara pamusangano wekutsvagira rutsigiro nhengo yebato iri kuHarare East musarudzo dzeby-election mwedzi unouya, vakasukuwere vanonzi vakati bato ravo richatora matanho ekudzinga nhengo dziri kuramba kutevera gwara remusangano sezvakaitwa kuchikwata chinonzi chaitsigira amai Joyce Mujuru. Nyaya yachamirira bato iri musarudzo muHarare East inonzi imwe yaratidza pachena kuti mbambo dzebato reZANU PF dzave kuzunzika zvichitevera hondo yekuti ndiani achamirira bato pakati pevakakunda musarudzo yeprimary yakaitwa nebato iri vaTerenzi Mukupe nevakadyiwa musarudzo iyi asi vachidiwa neutungamiri hwedunhu reHarare Muzvare Mavis Gumbo.
Vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti mashoko akataurwa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo pachirongwa cheBBC ekuti mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasi ivo vachasara netsvimbo yekutonga kana vaMugabe vabva pachigaro chiratidzo chekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato iri. vamwewo vanoti mashoko emumwe wevateedzeri wemutungamiri wenyika vaperekezera Mupoko ekuti havasi muteedzeri wechipiri nekuti vakaenzana navamunangagwa mumwe munongedzo wekuti vazhinji mubato iri vave kurwira kuzviisa pachinhano chakanaka kana vamugabe vasiya chigaro.
Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF vaMorris Ngwenya, pamwe nevanoongororawo zvematongerwo enyika vachitungamira zvakare sangano reYouth Initiative for Development in Zimbabwe kana kuti YIDIS vaSydney Chisi. Tatanga nekubvunza vaNgwenya kuti vanoti kudii nezvinonzi zviri kuitika mubato ravo izvi.
Musangano une gwara yakatarwa uye ndo ratinotarisira kuti tingaichiterwa, saka tinozoona dzimwe dzenguva muanu vachiita zvezvichiri izvo mukungoda kupinda pachigaro chete. Ndosaka takanzwa mashoko iwayo akataurwa nhavakasukuwere, nokuti tikatarisa munguva yadarika takatonzwa vamuanu vachitaura kushoropodza kunyange ivo sapolitical komiza vakasukuwere vachishoropodzwa nevanhu vaiti ivo maovheti. Asi tikatarisa boka remaovheti iaffiliate yepati, naizvozvo kana iri affiliate inenge ungoriwo nhengo yakokwa, hazvizoiti kuti iwo unozotaura mashoko ekuti iwo ndo unoziva kunyanya zviri kuitika mubato iroro. Saka ichokwadi chavaitaura ichocho kuti aiwa panofanira kutotorwa matano kuona kuti discipline yadzorerwa mubato.
Vachisi, mapisha pisha atinonzwa kunzi ari kuitika mubato rezanu PF.
Dambudziko rapinda muzanu PF nderekuti mwana wavahosi anga anzi ndiye anyanya kunetsa mumusha imomo anga asiri iye anga akatombonetsa. Dambudziko raitika muzanu PF nderekuti kana vaifunga kuti kuendesa Mai Mujuru, Rugare Gumbo naDidmus Mutasa nevamwewo vakangodomwawo ndo kwangurupedza dambudziko remuzanu PF. Ndo parakatotanga ipapo, nekuti kabonesi yavamo nevanhu vari muzanu PF pare zvino haisisina achaziva kuti ari kutumwa nani uye zvaari kuzviitirei, nekuti hatichangotarisi munyaya yemapolitical structures sezvataurwa navangwenya, but kana tikatarisa mumapepanhau chaimo chaimo, tikatarisa panews dzaibuda paZTV kusaidi dzemuHarare East ikoko, takatonzwa kutonzi even vamukupe vachona vazo vakandidheti yeHarare East vakatomboitawo vhiki chaivo chaivo vachinyorwa nezvavo, vachitaurwa nezvavo kana panews chaivo chaipo zvinzi vane green card rekuamerica, vane nyaya dzakazodai dzakazodai. Ndimafikizolo vakazopinda muzanu PF muna 2011 havana 5 years. Wobva waona hondo iyo masimukiro ayakaita kuna vamukupe, tikatonzwa zvichinzi izvo vanhu vavotanga kuti vasevia kasukuere is becoming too big for his own boots. Wozonzwa mangwana zvonzi izvo no vamukupe vavo vari kushambadzwa zvakaibva ndo vavakandidheti. Zvinoreva izvo kuti vakasukuere ndo vanga vachiziva zvanga zvichiitika kudarika vamwe vanhu vakawanda mukati imomo. Asi chaitika kudaro ndechekuti zvaakuchinyatso uchibuda kuti ishu yakanzi Mai Mujuru ngavadzidziswe nenyaya yekuti paita multiple centers of power haina kugadziriswa, nekuti tikungoona iko zvino kuti pachingota dambudziko iroro.
VaNgwenya, remangwana rezanu PFT pete yedu chirongo.
Ndinonoona rakajeka zvikuru, rakasimba kunyanyanya nenyaya tikoona yekuti vechibiki vari kupinda musarudzo idzodzi vari kukwikwidza. Tikatarisa kunyange muno muHarare nemukomana wechibiki Maduza ane 26 years ari kupinda, comrade psychology Mazisa mumwe mukomana wechibiki kunyange naiye comrade Mukupe. Saka remangwana rezanu PF rakajeka.
Vachisi, iyo nyaya yataurwa navaNgwenya yekuti vechidiki, tinoona kuti inenge yakonzerawo mutauro mubato imomo paine chikwata che chinonzi G40. Munoonawo ramangwana rakajeka here sezvavari kutaura?
Pakupidza vana vechidiki ndinoona iri prosesi yakanaka zvikuru yezanu PF yekutiraya kurinyuwa leadership yavo vachisawo vana vechidiki vanenge vane maideas akanaka. Asi dambudziko randinaro nderekuti vari kuvaisa kumaconstituents ekuti kana vakazokondesa muna 2018 kana MDC yakazodisaida kuti yakukondesa muna 2018 vanozviva zvisingabviri. So nyaya yekutipa mufuko wokuti tinopa vana vechidiki maconstituents pari nezvino vasina competition hazvibatsiri, nekuti izvo tinozozva kuti kana pava necompetition vana vadiki vese iva vanodyiwawo dzokera zvekwavakabva.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira zvakare sangano reYouth Initiative for Development in Zimbabwe kana kuti YIDIS vaSydney Chisi. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu PF vaMorris Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Mamwe madzimai munyika anoti ave kutoshandisa nzira dzakasiyana siyana dzekuchengetedza mari kuitira kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo sezvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika. Amai Esther Mawoyo avo vari muHarare vanoti vakabatana nemamwe madzimai uye vavanopinda navo svondo vakatanga chirongwa chekufusha mari mwedzi wega wega kuitira kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuchikoro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye Studio 7 abata amai Mawoyo.
Munokwanisa kunga muri madzimai 20 kana 10. Munhu anoisa mari yaanokwanisa. Inenge iri club. Club iyoyi munenge mine mashares. Muclub imwe naimwe maximum share rayo it's 5. Saka kana uine 5 shares, it means iwewe uchadzisa $500 pamwedzi. Kana kuti kana uine 3 shares unobvisawo 300, uine share 1 unobvisa 100. Saka kupera kwemwedzi kana kutanga kwemwedzi, any time of the month madzimai anosangana nouwandu hwavo ihwohwo, wobvisa mari yavo. Vanotosarudza mubati wehomwe pakati pavo, ndiye anenge achitora mari idzodzo during that meeting. Kana mari iyoyo yaungana, munokwanisa kunge muchitounganidza mari inosvika kana 15,000. Maclub members vanokwereta mari iyoyo, sezvo mari dzava kunetsa kumabhengi. Vanochajwa interest ye10%, and the member inofanira kugara nemari iyoyo for 3 months, ichibhadhara interest chete. After 3 months, inodzorera mari yese yayakakwereta neinterest, wokwanisa futi kuzokwereta.
Asi hapazowana here vamwe vanoita zvechitsotsi pamaklabhu ipapapa?
Matsotsi anotowanikwa vakawanda. Munotonamata kuti Mwari tinoda kuti tive tiri 34 paproject yedu iyi. Umwe naumwe akavimbika, zvinhu zvinoendeka.
Avo vanga vari amai Esther Mawoyo vachitaura naMavelous Mhlanganya weyo Studio 7 vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk panguva yamunenge muine madzimai paWomen's Roundtable na 8:30 p.m. tiri kutarisa makirabhu emadzimai ekuchengeta mari.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message nemawhatsapp zvamunotumira kuno kustudio 7. Munyori wekutanga anoti, makadii vashamarari vekustudio 7 kuno kuZimbabwe? Zvakaruma danda, michero yacho iri kudyiwa nevakareba chete. Mundifarisirawo Nosta Mashavire nemasupporters ose eManchester United neCaps United wenyu Prinzi pajerera kumasvingo.
Mwe anoti, vakomana nevasikana, basa munogona nhau munotipa. Kudai mambo batawo Mozambique, kuita kweZANU PF kwakafanana neFrelimo vanotonga ngedemo by PMC.
Mumwe anoti, tinotenda nekutipa nhau varume kwamola mugwagwa wavanani zvavo. Tanga tatambura nekukwidzwa kwemitengo yemichovha $7 per 14 kilometers here varume. Ndifarisireiwo hama dzekwa mapfungautsi Chemani Mugande nasekuru Kamapulomo kuZambia. Ndine esi mapfungautsi kuBinga.
Aiwa, vateereri nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mose netsamba mbozha dzamanyora. Tichikurudzirai kuti murambe muchienda paFacebook yedu yeVOA Shona mubva matifarira. Tinotenda sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Nhasi manzwa hurukuru yaitwa neStudio 7 mushure mekupinda muhurungwe West umo yanzwa nezvemirizhonga iri kuitika mudunhu iri.
Sangano reEuropean Union rokurudzira hurumende yava Mugabe kuona kuti vaitaidza mara pavanikwa kwavari.
Chimoto chobvondoka muZANU PF zvichitevera makakatanwa ari kuitika muHarare East. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande naJonga.